Hurumende kuburikidza nebazi revachuchisi reNational Prosecuting Authority yakakumbira hurumende yeSouth Africa kuti idzose kumusha vaimbove makurukota ehurumende vakapotera munyika iyi vachipomerwa mhosva dzeuori. Asi vari muupoteri ava vanoti nyaya yavari kudirwa kuZimbabwe yakanangana nezvematongerwo enyika. Zimbabwe neSouth Africa hadzina chibvumirano chinodzisungira pana vasungwa vanenge vachipomerwa mhosva dzakadai kana kuti extradition treaty. Asi hofisi yevachuchisi inoti iri kushandisa chimwe chikumbiro chinonzi extradition designated countries order of 1990 chakaitwa pasi peUnited Nations kuti varume ava vadzoke kuzotongwa. Asi mukuru weimwe kambani yemagweta muJohannesburg yeMachingura Attorneys vaCrispin Machingura vanoti Zimbabwe neSouth Africa hadzidyi zani munyaya dzezvemitemo yekudzoserana vanenge vapotera vachitiza mhosva zvikuru zvematongerwo enyika. Naizvozvo havaoni nyika yeZimbabwe ichibudirira pachirongwa ichi.
Makore andashanda muSouth Africa zvese nekuZimbabwe anondiratidza kuti zvo kuwirirana kuri pakati peZimbabwe neSouth Africa munyaya dzemutemo nenyaya dzevanhu vanenge vakatiza mhosva kunyika mbiri idzi. Nyika idzi hadzinzwanane zvachose. Mazuva mazhinji uchingofamba zvako muJohannesburg unosangana nevanhu vakawanda vanenge vakatiza mhosva kuZimbabwe. Vanotoona South Africa senyika yavanokwanisa kuuya kuzogara vasina anovanetsa.
VaMachingura vati nyika yeZimbabwe inokwanisa kutora matano ichitevedza zvinodiwa nematare, asi matano aya anofanira kugutsa mutongi wemhosva kuti dare rigokwanisa kutambira chikumbiro chayo.
Matarisirwo anoitwa nemutemo ndeyekuti vari kuZimbabwe vanofanirwa kuisa application before dare redzimhosva rinonzi High Court muno muSouth Africa, vachiratidza kuti in terms yerimwe gwaro rinonzi iro extradition act iri muno muSouth Africa kuZimbabwe iriko zvakare, vanofanirwa kuisa chinhu chinonzi indictment chinoratidza kuti pane umboo husingakwanise kukundwa kana pasina apindura kumhosva dzavakatarisana nadzo.
Vaenderera mberi vachiti semaziro avo nyika yeSouth Africa inozikanwa zvikuru munyaya dzezvemitemo, naizvozvo havaoni ichiramba kutambira chikumbiro chevarume ava kuti varambe vari munyika iyi.
Ava vaviri ava munozviziva kuti chakaita kuti vauye muSouth Africa vari kuti havakwanise kuwana iye yatinoti pachirungu fair trial muZimbabwe. Ichokwadi ichocho ini ndinobvuma kudaro kuti havakwanisi kuona fair trial, vatongosvika vachavharirwa kwechinguva chakati rebei. Saka South Africa nemazirwa ainoitwa nenyaya yekuremekedza mahuman rights ndinotarisira kuti iprotect ivabvumire kugara muno vasina kushungurudzwa kwaanoitwa.
VaMachingura vatiwo vamuZambia navakasukuvere havamanikidzwe kudzokera kuZimbabwe sezvo vachikwanisa kunotsvagawo upoteri kudzimwe nyika kana kupikisa nyaya iyi mumatare epamusoro.
Saka kuenda kwavo kunogona kutora nguva yakareba nokuti judgment yacho inobuda kuHigh Court, vanobvumizwa kuita appeal pamberi pemajaji anokwana matatu, vozoita mashanu, vozoenda kuSupreme Court of Appeal kusvika vasvika kuConstitutional Court. Saka naizvi zvinogona kutora nguva yakareba chaizvo, ingatokwana kana kuma 5 years tichiti mapepa aya aiswa nhasi ekuti vadzokere kuZimbabwe. Asi handioni izvozvo zvichiitika nokuti hurumende yeZimbabwe zvayo mari haina, ine zvimwe zvakawanda zvaingakwanisa kushandisa mari idzodzo.
Chipanga mazano musangano repolitical economy South Africa kana kuti PESA, Dr. Gideon Chitanga vanoti nyaya dziri kupomerwa vaviri ava dzine chekuita nematongerwo enyika.
Tinoona sekuti utungamiri wezano yavamunangagwa huri kungotamba politics chete apa. Imeseji yavari kutumira kana kuedza kuratidza kuna vakasukuwere navamuZambia kuti tiri kukuona yamusi kure nesu kwamuri ikoko togona kusvikirai. Pamutemo chaipo chaipo vaviri ava hongu vanogona kunge vaine nyaya dziri kumatare, asi havana kutizano kuti magweta avo, ndofunga kana ndichiri kurangarira, vachiri kupota vachiinda vachiedza kuti nyaya idzi dzigadziriswe pamutemo.
Mutauriri webazi remuSouth Africa rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vati havana chavanoziva nyaya ii uyeo Studio 7 inofanira kubvunza hurumende yeZimbabwe. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vatenda kuti Zimbabwe haina chibvumirano neSouth Africa asi vakati nyika idzi dzine hukama hwakasimba.
Zimbabwe neSouth Africa vane chibvumirano chinonzi Mutual Legal Assistance. Nechibvumirano ichochi Zimbabwe inogona kukumbira South Africa kuti iibatsire kutsvaga umbo pamusoro pemunhu anenge akapara mhosva kuZimbabwe, kana kuti South Africa ibatsire Zimbabwe kubata munhu anenge akapara mhosva kuZimbabwe. VeZimbabwe vanofanira kupa nyaya yose uye zvese zvavanenge vachipomera munhu iye wavanenge vachitsvaga. Vanotuma mapepa vachitaura zvese pamusoro pemhosva inenge yakaparwa nemunhu iyeye. South Africa inozoitawo matanho aya kuti itsvage umbo ihoyo igozobatsira kudzorera nokubatsira kubatwa kwemunhu iyeye.
Hatina kubata vakasukuwere sezvo mbozhanhare yavo yange isiri kudairwa, asi tabata vamuzembi avo vati vari kushamisika kuti Zimbabwe iri kuda kuti vadzoke kumusha, iyo iri kuramba kudzorera vaimbove mutungamiriri wenyika yeEthiopia vaMangisto Haile Mariam avo vakaponda zvuru nezvuru zvevanhu kunyika kwavo.
Zvino ndokubvunza futi wemukoma wangu kuti ko uyu Mengistu uyu waunochengeta since 1991 iye zvino uri wega uri president 3 years, unaye ikoko unozviziva wakasiya auraya vanhu panguva yereditera. Ethiopia yakamutonga 2007-2008 asipo, handiti vanochemera munhu wavo. Ko madii kutanga madzosa Mengistu usati wasvika kwatiri isusu vana veZimbabwe?
VaMuzembi vaenderera mberi vachiti ivo vaMunangagwa vakambotizira kunyika yeSouth Africa asi hapana akazoswe kumusha.
Kana munhu apotera usamudenhadenha, usamugofagofa. Tiri mumapako, takawanda mumapako eAdulam. Takapotera ritimbofema nokutiza kuti dzingirira kwaakaita munhu uyu, nepfuti majere yaanga atirongera nemitongo yaanga atirongera noumbowo hwaanga achiita kuruka manyepo. Tinomuziva, hatisi vana vadiki, takasenza naye makore makumi namashanu ndinaye mukabinet. Ndomuziva zvikuru nokutsinye hwake hwese hwanoudzamu hwawo. Saka ndinomubvunza iye mukoma wangu murambo uyu, nokuti mukoma wangu tirivaira shumba tese, koiwepo wakatizira kuSouth Africa for 2 weeks wakagofwa-gofwa nani?
Panyaya yavaMengistu vaHamadziripi vanoti havana ruzivo rwakazara rwekuti pane chibvumirano here pakati penyika mbiri idzi. Vati havakwanisiwo zvakare kutaura nezvenyaya dzakatarisana navakasukuwere navaMuzembi.
Paruzvino handina mashoko aningataure pamusoro pezvamabvunza nenyaya yavakasukuwere kana yava muZembi.
Zimbabwe yakamboedza kudzora varume ava munyika kuburikidza nesangano remapurisa epasi rose reInternational Criminal Police Organization kana kuti Interpol, asi mukuru wemapurisa vanoti sangano iri rakatsika madziro. Vamwe veavo vakambotizira munyika yeSouth Africa vanosanganisirawo nevaJames Makamba vaMutumwe Mawere, asi pavanhu ava hapana kana mumwe chete zvake akadzorwa kumusha nehurumende yeSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Mujoma.